ndakaita rombo rakanaka ndikasangana navanhu vacho vanga vari muno vatumwa vacho kwa IMF vakauya muno muZimbabwe vakauya weni ndainge ndiripo pamusangano wacho wavakaita unova musangano wavakanga vadai representa MCOS chakandifadza nechekuti vakaratidza kuti ivo vakatoona zvinhu zvakanaka zvaazvaitwa neZimbabwe zvatisingavonisi asi ivo vakatoona kuti zvinhu zvatezvo zvakanaka panyaya huru yavakanyanya kufara nekuti iyo inga Zimbabwe yatoderedza vanhu vanoshanda muhurumende vakawandisa mari yavanga vachibhadhara kumasalaries yacho ichatodzikira ende pane zvakawanda zvavaita vakativo kuti hanzi amendment yelabour act inenge yakatonaka kupfuura zvayanga iri even though isu tichiona kuti pane zvakasarira zvoda kuitwa zvakareva kutifadza so ndinoona kunge faneka ivo pachavo vanotova nekurudziro yekutarisa kuti seZimbabwe yabva mumatambudziko mairi iko zvino but of course vakati ivo hatisi tinopa yatingati muchirungu final say final say tinozoitwa nebhodhi ravo indoona faneka zvinenge zviri nyore
ko ipo panyaya yekubhadhara chikwereti munoona Zimbabwe ichikwanisa here kuita izvi
hongu chingange chinosaririra ndechekuti icho kuZimbabwe mari yacho inozoiwana kupi kuti ibhadhare mari iyoyo I think hurohwa hwahwakaitwa kare neafrican development bank naiyo Zimbabwe government ndiona zvikangobudirira izvozvo tatoyambuka tava pane chimwe chinhanho chinenge chikaradzika zvinhu zviri nyore chikurukuru ndechekuti tetamira muhurumende pauchokwadi tiite zvinhu pauchokwadi tirege kuva vanhu vanonyepa ende tirege kuva vanhu vanodzokera kumashure chero zvikarwadza sei ngatizive kuti pakurwadza ndiwo panozobuda zvinhu zvakanaka
asi hamuzoone here imi kutanga kudyidzana kwezimbabwe neIMF kuchikanganiswawo nehurumende yeamerica nekuti ine zvirango zvayakatemera Zimbabwe uye ndo ine masimba akawandisa mubhodhi reIMF racho
I think america ivavochibuda inyarewo kuti pane zvimwe zvinee zvanaka ngaichigadzirisavo tigadzirise zvinhu chiinde mberi